chinonzi central server matara kuti dura kana kuti inzvimbo kana kuti kompyuta hombe inenge ichishandiswa kuzokonekta information yese inenge yashandiswa pakurejista vanhu madifferent registration centers, because that information will be collected and then yozoenda pacentral server. The importance of the central server yakakoshera kuti ndipo panosanganiswa mazita ese evanhu nebiometric information yese yevanhu, pozoshandiswa software yokubvisa vanhu vanenge vakarejista kakawanda nevamwe vanenge vachitraya kufeka kurejista and so forth. That software ndo inenge yakushandiswa pacentral server kuti vakwanise kutasi kuclina up voters roll. Saka it is very important, because that's where the whole electoral register will be kept, and anything that can compromise that chinokanganisa that central system will probably chinokanganisa registration system yese.
Vanopikisa vanga vachichema-chema kuti havasi kuziva kuti central server iyi inenge iri kupi, uye vachitiwo hazvina kunyatsojeka kuti vheki inenge ichizvifambisa sei, ndiani anenge ariko. Mungati here zvavari kutaura izvi zvakakosha tichitarisa nyaya dzesarudzo? Pangadirirwe here sarudzo dzakadai?
Kugunun'una kuri kuita vemaopposition nevamwe mastakeholders kunonzwisisika, nokuti central server ndo pane nyaya zhinji, nokuti vanhu vese vanenge varejista mazitavo achange achiiswa panzvimbo one. Saka panzvimbo one iyoyi kana pane kukanganisika kunokwanisa kuitwa mazita iwayo kuti vamwe mazita asazoverengeka musi wekuvhota, kana pane kupfekedzerwa kunokwanisa kuitwa mamwe mazita kuti vamwe vanhu vanga vasina kurejista vabva vangopinda imomo, zvinokwanisa kuitika pacentral server. Saka zvinoda kuzivikanwa kuti ndiani ari kukwanisa kuaccessa, ane mukana wekuaccessa zvinhu zviri mucentral server, uyezve ndiani anokwanisa kuchinja zvinhu zviri mucentral server. Izvi zvinofanira kuitira zvakachena, zviri transparent, kuti hatipakazove nokugunun'una kana maelections azoitwa.